Mangwanana kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina, Chikumi 6, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti munokwanisa kuona chirongwa ichi izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanopambwa usiku nevarume vakapakata zvombo vasingazivikanwi.
Vapinda vabva vatipurisaga Obeti ariti tamboda kunyeba kuti haapo, asi vabva vapinda vakatanga kurova madhoo vachipinda mumba. Ndopaabva abudikira anga akatorara zvake, kubva vabva vamutora ndobva vaenda naye.
Nhengo dzedare reparamende dzoronga kuenda kunyika dzakaita seBritain neAmerica muurongwa hweZimbabwe hwekuumbiridza ukama nenyika dzekumawirira. Tichanzwawo zviri kubva kwamuri imi vateereri weStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanonzi vapambwa pakati peusiku nevarume vakapakata zvombo vasingazivikanwi. Mudzimai wavaMasaraure, amai Sabrina Kundai Masaraure, vanoti varume vatanhatu, vamwe vavo vanga vakavhara kumeso nemachira, vasvikoputsa gedhe repamba pavo kuWaterfalls vachibva vapinda muchivanze vachitanga kupwanya mahwindo nekurova magonhi eimba yavo zvine simba vachishevedza zita remurume wavo. Vanoti vazovhurira varume ava kuti vapinde mumba, umwe wavana vaMasaraure vakarara vachibva vangovazvuzvurudza kubuda navo panze vachinovakanda mumotokari yerudzi rweToyota Renax yanga yakamira kunze kwechivanze chavo. Nhengo dzesangano reAtus dzanga dzichirangwa mabasa kwemazuva matatu kubva nemusi wemuvhuro kusvika nezuro chitatu dzichida kuti hurumende itarisise zvakare nyaya yemihoro yevarayiridzi. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa ekuWaterfalls pamwe chete nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kana vaine ruzivo nezvechiitiko ichi. Ngatinzwe hurukuro yataita naamai Masaraure.
Ndandisoverenga hangu sezvandiine mazamanishoni andida kutopedzesa, ndopandanzwa gedhi richidonhedzwa pachipinda varume vapwanya mahwindo vakatenderera imba. Abva ndavhura dhoo ndobva ndadeedzera kuti ndiani. Vabva vauya vamwe vavo vakati vhurai vhurai vachiita noizi vachirova rova dhoo nemazuro. Ndobva ndavhura ndobva ndatsinura. Vapinda vabva vatipurisaga Obeti ariti tamboda kunyeba kuti haapo, asi vabva vapinda vakatanga kurova madhoo vachipinda mumba. Ndopaabva abudikira anga akatorara zvake, ndobva vabva vamutora ndobva vaenda naye.
Mungatsanangura kuti varume ava vanga vachidei, vane zvavataura here zvavari kumudira?
Hapana zvavataura, vangobvunza kuti zvomapepa eorganization aripi, zvinhu zvake zvaanoshandisa zviripi. Ndobva ndati hapana, sezvo zvinhu zvachona pasina zvatinogogara nazvo ukumba. Ndobva vabva vatora mafoni angu ndoanga ari pachena. Ndobva vabva vabuda nemamwe anga asingashandi, ndobva vabuda vavaenda nawo.
Ko iye havana kumurova here kana kumukanganisa?
Vangomuzvuzvurudza vachimutevera panze kuti abude. Ndobva vapinda mumota yavo yerudzi reToyota Ramix. Handakukwanisa kuona kuti number plate dzachina dzazirisii. Vabva vaenda.
Ivo vanga vakapfeka uniform here varume ava, uye vanga vakamira sei? Mungavatsanangura sei?
Havari vese papasina anga akapfeka uniform, asi vamwe vavo vanga vakavhara kumeso, vamwe vacho vanga vasina kuvhara kumeso. Vanga vakabata pfuti dziya dzakareba dziya dzavanga vainadzo. Vachitokoka zvinoratidza kuti zvovanga vachitoda kutopfuura dai kuri kuti paitika kakurisana.
Vane zvimwewo here zvavaputsa kana midziyo yavaparadza?
Pane mahwindo avapunza nedhoo ravarova rekutotadza kuvharika nezvega zvavairova.
Saka makwanisa here kumhanyara kumapurisa?
Handida kukwanisa kumhanyara nekuti zvino pakati peusiku. Ndikwanise kuwana anhu wekufamba naye, vana andi kwanise kunge ndichibuda.
Munofunga imi kuti vana vangadai vari mapurisa here kana kuti imbavha dzangoyo dzichishandisa mukana wekurangwa mabasa kuriitwa nesangano ravana vamasarauri?
Hadzingave mbavha nekuti mbavha inongouya ichiba ichienda, haiuye ichibedza munhu nezita. Uye matauriro avanga vachiita vanhu vanga vatori nechinangwa chavo chavatofambira kuti kana dzanguva dzeusiku vachauya vovatora.
Ko vana vasarawo vari sei?
Vana hapana chavanzwa, vakangorara.
Vanga vari hamai Sabrina Kundai Masaraure, mudzimai wemutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Vaobet Masaraure, vari parunare muHarare neStudio 7. Sazvigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi paradza, vanoti dare reparamende rino urongwa hwekuenda kunyika dzakaita seAmerica neBritain kunoedza kuumbiridza ukama. Mamwe makurukota ehurumende ari kuitawo misangano nevamiriri vedzimwe nyika muZimbabwe vachida kusimbaradza ukama. Nezuro, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rakaita musangano neEuropean Union. Vamwe vakuru muhurumende vakatemerwa zvirango nenyika dzakabudirira vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Asi Zimbabwe inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika nenyaya yekuti yakatora minda kubva kuvarimi vechichena ichiendesa kuvatema. Nyika dzakabudirira dziri kukurudzira Zimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu kana ichida kuti idyidzane nadzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata vaparadza.
Izo zvitiri kutoronga rwendo rwokuenda kuBrussels, kuenda kuLondon nekuenda kuWashington kutinoonana nevamwe vedu maMP ikoko. Saka titori mubishi kugadzira nzendo dzacho idzodzi dzichatungamirirwa naSpeaker weParliament Advocate Mtenda, tichitevedzera kana kuwedzera zviri kuitwa nehurumende yedu pari zvino.
Mungaziva kuti munosimuka rini?
Tiri kutotanga izvozvi muna July. Muna July tiri kutofamba tiri kutoenda. Ende kupera kwemwedzi uno tiri kutoenda naSpeaker kuRussia. Tiri kutotungamirwa naSpeaker kuenda kuRussia. Kunoona veRussia tabva ikoko. Tinenge tichidzoka ini tichadzoka nekuIran. Tichionawo hama dzedu dzekuIran ikoko. MPs dzekuIran. Tabva ipapo tichadzobatana toenda kuLondon. Taenda kuLondon tozoenda kuBrussels. Tabva kuBrussels toenda kuStockholm. Tava kusoko mtuzenda kuWashington. Ende takadaro futi tichanosangana nemaZimbabweans ari kudiaspora ikoko. Atiuda kuti tipe iye zvino takatopedza nyaya yacho. Tivape magwaro ekuratidza kuti ndere muZimbabwe. Zvatingati muchirungu dual citizenship yavo iya. Tivape zvavanoda maZimbabwe document, ma birth certificate, ma death certificate, zvitupa, ma passport kuti ma embassy yedu ape maZimbabweans edu ari kugara mudiaspora mapepa eZimbabwe. Kuita kuti vafare kwavari ikoko kuti ukuva necitizenship yeikoko warugara ukutomupa Zimbabwe citizenship. Chichangu hazoda futi pakadaro.
Asi kako hurumende zvaimboramba yeurongwa hwedual citizenship?
Takazvipedza zviri muconstitution yedu yeZimbabwe. Zvatichada kutaura zvakugara uyezve kuti takutaura zvavamunangagwa zvokuenda kumberi. Zimbabwe is now open for business. Yavhura Zimbabwe. Wese anoda kuuya kuti azokanda mari yake muZimbabwe aitanga bhizinesi. Ndomutemo watiugadzira. Izvozvi zviri mugwanda kutaura kunoku.
Vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi paradza, vari parunare naBlessing Zulu vari kugwanda. Apo hurumende inoti iri kugadzirisa upfumi hwenyika, vakavanda munyika vanoti vave kutotambura zvakanyanya uye vanoti inguva chete vasati vatora matanho ekugadzirisa zvinhu pachavo. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vataura nestudio 7 vanoti havana mufaro nezviri kuitika sezvo mitengo iri kukwira zuva nezuva uyewo vari kushaya zvavanoda kuti vararame zvakanaka zvakaita semagetsi nemvura. Mumwe mugari wemuHarare vaJohnson Chirwa vanoti vanhu munyika vave kutambura zvisati zvakamboonekwa zvekuti munhu wese kusanganisira vanoenda kubasa vari kurarama nekutengesa chese chese chavangowana.
I don't know kuti isusu maZimbabweans takaita sei. Tinokwira lift ye $5 kuenda kudhorobha kunotengesa maapples anobudisa $5. Saka maZimbabweans ipapo ndipo patinoona kuti tiri wai zvechokwadi dzinongonyarara ichienda kunourayiwa because hapana chaunongakwirire lift ye $5 kunotengesa maapples unoita profit ye $5. Hapana zvaunenge uchiita asi kuda kungosurvivor chete zvemusi iwoyo tirikungoraramira zve one day.
Vaamin Meke vaudza Studio 7 kuti vakawanda vave kutotadza kuwana chikafu pamwe nekuenda kuchipatara uye zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvachose.
Hazvioneko kupera kwazvo nokuti zviri kuramba zvichingoenda mberi. Tanga takatarisira kuti in change of leadership akuziya matambudziko angaine vanhu nekupaikanganisa aimbonge achichitonga. Saka zvakutovawe kupfuura pane uye wataita kuti ari kutadza kutonga ipapo ndopata kushaya kuziva kuti manje toenda kupi.
Vanoti kunyange hazvo pari zvino vanhu vasati vabatana kuti vagadzirise zviri zviri kuvanetsa vanoona sekuti kwasara nguva shomanana kuti zviitike. Vachirwa vanobvumirana navameke vachiti hapana kusiri kufa.
Handizive kuti zvichapera sei but munhu anenge aiswa parumano anowanzodzoka asi paanodzoka haazogadzirisi. Saka ndifungidziro kuti vanhu vemuZimbabwe vacharamba vari wai idzodzo sezvavanga vari tinonzi hanzi kuti maChristians takakolonizwa nemamissionaries but pane musi chete pavachamuka.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti shanduko muupfumi haigoni kuitika pasina marwadzo aripo. Vanoti pari zvino hurumende iri kutora matanho ekubatsira vanotambura akaita sekuvabhadharira mari dzechikoro, utano, kuvapa chikafu pamwe nezvimwe.
Must say that really we cannot have these kind of reforms without some form of.
Haikwanisi kuita zvatiri kuita izvi usingachengetedzi vanotambura. Saka tine zvirongwa zvekuona kuti vanhu ava vachengetedzwa.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vatsinira mashoko avaNcube vachiti patove neurongwa hwekurerutsa kutambura kwevanhu munyika.
Hurumende inorwadziwa nekutambura kwavanhu, inoshushikana kwazvo nekutambudzika kunoita vanhu. Pane zvinhu zviviri zvinokunyanyaita hurumende. Chokutanga ndicho chamakanzwa chianonzi masilo shops, anova mashopu anenge achipa chikafu achitengesa chikafu nemutengo unokwanisa kuti vanhu vakwanise kusvika kuwana vakwanisa kuafoda. Then chechipiri ndonyaya yatataura yatinoti masafety nets atinoisira avo vanenge vari vulnerable vane hotera vanenge vane vasina kwakwanise kuwana chikafu.
VaMangwana vati hurumende iri kutora matanho ekuona kuti makambani arambe achikwidza mitengo zvisina tsarukano izvo vati zvinowedzera kutambura kwevanhu. Mamwe matanho ari kutorwa nehurumende mukuedza kuderedza kutambura kwevanhu anosanganisira kudzora mabhazi eSupco ayo ari kutambirwa nemufaro zvikuru sei mumadhorobha. Asi vamwe vakaita sava Stanford Nyatsanza vanoti mabhazi aya mashoma.
Tinoexpekta kuti zvinge zvichibhenefita munhu wese ari muZimbabwe. Ngatitarisei maZupco iyaya ariko here kumamisha? Hakuna. Inini Zupco ndirikukwira mutaundi muno mudhorobha asi kuti ndiwane Zupco rinondiendesa kumusha kwaMutare hakuna.
VaNcube vanoti kunyange hazvo paine kutambura munyika matanho avari kutora ari kubatsira vachiti hurumende yakatoderedza uwandu hwemari yainoshandisa uye vave kutowana mari yakawanda kudarika yavange vakatarisira. Vanoti izvi ndozvave kuita kuti vawane mari yekubatsira vanotambura vachiti vakatotanga kubhadhara mari dzechikoro pasi pebhimu idzo dzange dzave nenguva yakareba dzisingabhadharwe. Asi vamwe vakaita savamasimba Manyanya avo vanoongorora nyaya dzeupfumi vanoti vanoona sekuti kutambura kwevanhu munyika kune chekuita nezvematongerwo enyika.
Nyaya yandiri kuona ndeyekuti varume vari kuti mashonga havana clue. Vakomana vezanu PF havana clue yekuti economy ingafambiswa chirudzi. Tiri kuda vanhu mari dzevakomana vanofunga vanogona kugara pasi vachigadzirisa economy vakatarira in a positive way kuti nyika ingabuda sei paira.
Vachitaura kumusangano weCongress yebato ravo kuGweru, mutungamiri webato guru rinopikisa munyika vaNelson Chamisa vakati kukwira kwemitengo yezvinhu nekutambura kwevanhu zvinogona kukanganisa hurumende yava Emerson Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa naure Herald rine nyaya inoti gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaudza sangano reWorld Health Organization kumusangano wepagore kuSwitzerland kuti hurumende iri kushanda zvakasimba kuwedzera kuwanikwa kwemishonga uko kwaramba riri dambudziko. Bepa naure Newsday rinoti zviuru zvemhuri zvakatarisana nekusara zvisina misha sezvo hurumende iri kuronga kuputsa dzimba dzakavakwa zviri kunze kwemutemo muguta reHarare mumadafana kana munzvimbo yekanzuru. Bepanhau reChronicle rinoti chikwata chenhabvu yevanhurume chemaWarriors chaburiswa mumakwikwi emukombe weCOSAFA Cup chichitevera kurohwa kwachaita 4-2 neZambia mumapenalty emasemifinal. Mutambo uyu wakatambirwa kunhandare yeMoses Mabhida kuDurban manheru adarika. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira imi vateereri kuno kuStudio 7. Toda kuyeuchidzai kuti mashoko anotaurwa nevateereri hanei nechekuita neStudio 7 sezvo vachitaura maonero nemafungiro avo.
Mangwanani akanaka veStudio 7 nevose vashamarari vedu vanotipa news chaidzo. Ini ndiri paSouth Africa pandinoitwa Carlos Baba Eva Piri, ndiri muno muHoedspruit. Nyaya inondishungurudza imwe chete. Vakomana nevasikana veZANU PF avo maminista avo pavanenge vachitsvakwa kuti vape humbo vakafonerwa havadaire mafoni avo. Vacho vakomana nevasikana vanenge vafonerwa vanoda zvidaira mafoni avo vakaita sana mutodi nevamwe vanenge vachidairawo vanotanga kunyepa. Vakomana nevasikana veZANU PF kaoka havatijairira nguva yareba ngavasatiitire kudaiso. Tisekai nzenza anofonerwa ane dzaadaire foni. Ana George Charapa paanenge achitaunza ape information chaiyo chaiyo ane dzaadaire foni. Vacho vanenge vabatiwa kuti vatipiwo information vanotanga kudefenda ZANU PF zvinobhohwa. I am now sick and tired of you, ZANU PF people. Chibobva iwo, please, taneta nemi. Enough is enough, atichada, please. Datenda zvangu, datenda.
Murisei paano pa Studio 7 vashamarari mose. Nemi mose munodai kuteerera Studio 7. Yeah, nasi ndaenda katatisana neMaWarriors. MaWarriors ngatingwarire from Warriors to Warriors because borara vakutamba chairo chairo kutaura chokwadi hai borara nishungurudzi. Zvichida pamwe nyaya yemari here musiri muZimbabwe, makochi edu chai chai money game havaigona. Havatombogona. Zvimwe zvinhu zvombodawo kumbotora vamakochi ekunze. Tasei zvinoitwa unana Morocco zvezve. Ane Morocco. Otherwise borara redu ndoti revandudziki. Maplayers vanavo but havagona kumashandisa nekuti borara ondirei chibhora bhora chavakatamba iyo vanomaona mai. Saka zvimwe zvacho ipapo kuzifa ndaite makorekens. Mutudzira kuti vasapise ZANU PF futi mubhora because dambudziko ravo ZANU PF tozera vanopindira mubhora anomaona. Because makaro totovaziva, totovaziva. Ndiwerasone pamafikeng panapa SB South Africa.
Kwazuvai kwazuvai vashamarari veStudio 7 vanajonga pandimire nana Marvelous Mhlanganya. Mose tinokutendai nekutibatire nhau pamunoita muchitudza zvakafungidze dzimba matenga. Tinoti nhaurirano iyi yaitwa naPresident nevarairidzi yakanaka but inonetsa pakuti kubatana kumeso. Havambofa vakasorovha kana kugadzirisa nhau yevarairidzi. Vari kushupika mukati menyika iye, vari kutambura vashandi, havamboone kwese vantu. Iyo ndivo vantu vanohora $30,000 per month 30 days. Saka ndivo vanhu ivavo, vamwe vese aya havasi vanhuba. Tinotenda ndini Mike Mlambo, Chipinge ndiri kuCape Town, Western Cape.
Mukoma Jonga, tanonoka ndinokutenda ine basara muri kuti takwazvo uri kuti pamashoko enhau zuva nezuva mangwanani nemasikati nemanheru tinokutendai nezvamunotiitira asi neshoko chazvo nemukuru wedu wenyika unoitwa Emerson Dambudzo Munangarwa ani zvinondibata chazvo kuti kana chinhu chaunenge usingagondi kudya zvina nokuti vanogona kudya kwete kuti vaona mazino udo kudya maputi ndinokumbira kuti murume uyu ape mwana chimuti chake nokuti wakata chinhu chaasingagoni kushandisa akata bhutsi asingakwani bhutsi yakatsika iri kushinya kwazvo achikumbira kuti dai apa mukomana uyu wechidiki Nero atitungamirira isi petinongoda iway forward chete hatinei nezvizhinji tinoda way forward nokuti tichasvika rini tichingotambura kuda iso tichasvika rini tichingorarama tiri munyika dzisiri dzedu apa panoda kuti pagadziriswe nokuti vamwe vanhu havakwanisi kuti kana vasingakwanisi kutonga nyika vanokwanisa kubviswa kupurezidendi kuuyiswa kumamp uku ndokwezera ravo kana kubviswa kumamp wopa usabhuku zvinogodzera izvozvo
mangwanani akanaka mhuri yezimbabwe navashamarari vese vakatibatira mishini chokwadi chakanaka vanhu vari diaspora munyika dzakakomberedza vabatsira nekuti mukatarisa mhuri zhinji dzakutorarama nerubatsiro runobva kuna vari mudiaspora uye nezvimwe zvirongwa zvekutumira mari zvakafanana navana mukuru aiwa zvambobatsirawo vanhu dai nyika dzakafanana nasouth africa botswana zambia nemozambique nedzimwewo dziri kure inside of europe united states of america but southern america australia kana muasia dzisingatitambiri meneuti dai timire papi chokwadi chakanaka usahwira unokunda ukama kana takatarisa ukama hwatiinawo nesouth africa
manzwa kubva kuvateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura voga maonero avo nemafungiro avo aya mashoko hanei nechekuita nestudio 7 tinokukai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaurawo zvamunofunga tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika ongororo itsva yakaburiswa nezuro nepew research center inoti chikamu chepakati chevanhu vabva zera muamerica chinoti nhau dzemanyepo idambudziko rakakura kudarika rusarura ganda utororo kana kushanduka kwemamiriro ekunze bhanga repasi rose reworld bank rinoti iran inogona kusangana nekuoma kwezvinhu mune zveupfumi kwakadzama mugore rino kudarika zvaisimbofungidzirwa apo zvirango zveamerica zviri kunyanya kudzipa kutengeswa kwemafuta ekunze ayo anga ari iwo tsinga yemari yeteheran makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi tiri kutarisa nezverwendo rwemutungamiri weamerica vadonald trump kuunited kingdom mushure mekutuka meya weguta relondon vasadik khan pamwe nemudzimai wemuzukuru wamambokadzi elizabeth izvi zvaityirwa nevamwe kuti zvaizokanganisa usawira hwenyika mbiri idzi vakhan navatrump vagara vachikandirana makobvu nematete kwechinguva vanhu vanonzi vaisvika zviuru makumi mashanu vakazara mumigwagwa mulondon vachiratidzira kusafara nekushanya kwavatrump vanodzidzisa kudyidzana kwenyika pacalifornia state university kuchico mudunhu recalifornia muzvinafundo angela gapa vanoti ushamwari pakati penyika mbiri idzi hucharamba hwakasimba uye hapana chinokashamadza vazhinji pamusoro pavatrump ngatinzwei vachiita hurukuro natanonoka wande westudio 7
America ne United Kingdom in international relations are very strong allies kubva pakatanga nyika yeAmerica marigations are very important rekuru. Sezvatinoziva US yanga iri colony ye Britain for the longest time, vazowana independence yavo muna 1776. And after that, vakarwa World War One and World War Two, vese vari ma allies. Zvese de Cold War vari ma allies after Cold War during ma presidency ana Reagan na Margaret Thatcher vakabva vasimbisa ma foreign policy awo under inonzi Washington Consensus. Saka even foreign aid inopiwa kubva kuna na UK na na US inongoshanda under that same framework. And then more recently, the war on terror, ma strong allies futi panyaye kudaku fight terrorism, particularly through organization yavari inonzi NATO.
Kana maka tarisa kujiza na kuneta nyikambirizi, munoona sokuti pangave ne kusawirirana kunga swika pasina kunaka?
Ifunga kuti zvingazosvika pakudaro, asi zvinenge zvichingoitika ndezvekuti pane mabato eku UK nemabato emuno muAmerica anoona the ideology kana kufanana, one of them ma extremists ma ideologies anoda kuita anti immigration, for example. Saka mukatarisa even the way yavakainsulta mayor weku London asizi zvinhu zvinoshamisa, nekuti chero muno muAmerica President Trump vanogara vachitageta vanhu vari of Muslim and Middle Eastern descent. So chisinga kuti President Trump vagara vangori nema bias towards vanhu vane ma cultures iwayo.
Rwendo urwu rwakaitirwa chinyi?
One of the reasons that I was window kunderwe kuti vada ku commemorate 100th year anniversary yekupera kwe World War One, sekunatsanangura kwandakaita America ne UK dzanga dziri ma allies muhondo iyoyo. Zvese vanga vachiwe commemorate inonzi D-Day, which is when the German invaded part of France inonzi Normandy. Pakaitika invasion ikoko yakatanga kuita kuti World War Two itange kupera muna 1944. Saka vanga vachicommemorate 75th anniversary ye invasion at Normandy inonzi D-Day.
Mataura kutuka kwakaita vaTrump, meya weguta reLondon nedzimwe hama dzaQueen, imi sokuona kwenyu munoona sekuti zvingakanganisa usawira pakati penyika mbiri idzere?
Semaonero andinoita, zvinogona kutosimbisa marelation nemamwe mabato ari ikoko kuUK, nekuti kune varight wing parties ari also anti immigration, ari Muslims. So vanogona kunge vachitova vari kutotaura to a base yagara itoriko kuUK ikoko. Sezvatiri kuziva iko zvino kune inonzi Brexit iri kunegoshiitwa kuUK, and part of the reason inyaya yeimmigration. Saka pakuratidza kuti izvona okay taita single out a Muslim mayor wea big city, vanogona kunge vachitokurudzira vacho vanowirirana nepfungwa idzodzo vasingafariri meya wekuLondon. Saka long term handifu kuti zvingaaffecta too much my relations, asi ndinoona senge vari kunyanyotaura to a specific portion yepopulation yekuUK.
Vanga vari vanodzidzisa kudyidzana kwenyika paCalifornia State University kuChico mudunhu reCalifornia muno muAmerica, muzvinafundo Angela Gapa vari parunare kwakare kuCalifornia naTanonoka Wande weStudio 7. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruware, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ, vaObert Masaraure vanopambwa usiku nevarume vanga vakapakata zvombo vasingazivikanwe. Nengo dzedare reparamende dzoronga kuenda kunyika dzakaita seBritain neAmerica muurongwa hweZimbabwe hwekuumbiridza ukama nenyika dzekumawirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Manheru, apo tichakupai dzimwe nhau. anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndikusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda